Zimbabwe, you are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 10th, 2018. And this is Gibbs Dube. My colleague, Nonoka Wonde, will be joining me shortly. And tonight on Live Talk, we are talking about human rights, and also we'll take a look at the 16 days of activism against gender-based violence. To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. And for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about human rights issues in Zimbabwe, and we'll also take a look at the 16 days of activism against gender-based violence, which ended today. It is believed that far too long, impunity, silence, and stigma have allowed violence against women to escalate to pandemic proportions, in that one in three women worldwide experience gender-based violence. And now I think I'm joined by my colleague, Tananoka Wande. Over to you, Wande.
Yes. On 25 November this year, Zimbabwe joined the rest of the world as it kicked off the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign. The idea was aimed at raising awareness on gender-based violence and its effects on women.
And in terms of the International Human Rights Day, this is the day that was declared by the United Nations, and it is commemorated every year on 10 December. So indications are that there are so many people worldwide whose rights are being violated by many governments and other people that are actually known for violating human rights. Yebo-ke zulukandaba lithona njani lapha elikhona. Thina lapha-ke siyaphila kwale Melika. Lamhla-ke sixoxa ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesifazana njalo lokugqitshwa bomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Lo mkhankaso-ke okhuthaza ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazana lamantombazana. Siyakwazi ukuthi kulabanye abadiye kusebenzile kumalanga la adlulileyo amalanga alithumi lasithupha lapho kade kukhuthazwa khona abantu ukuthi hayi bo lingatshayi phela izihlobo zenu ezingabomama ezindlini. Lingatshayi futhi lamankazana kumbe ukudlwengula konke izinto okunjalo kade bengakuyani kuyakhulunywa ngakho. Nxa sesikhangela futhi namhla International Human Rights Day, usuku lolu-ke lukhuthaza ukuthi abantu balwisane lakhonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu zulukandaba. Nxa lifisa ukuthi lingene kuhlelo khona manje nasi nombolo 001-202-619-2077. Ye kunjalo-ke mfuka Wande.
Nasi ndo zivari kupedzisira pakampeni iya ye violence against gender-based violence. Saka tinoda kuti nasi titarise zvakaitika nezvinofanira kuitiwa uye zvekuti pane mutsauko wakadini pakuita pakucherechedzwa kwamazuva akaita sewaya. Mazuva ane basa zvikuru, mazuva anofanira kucherechedzwa uyezve zvinotaurwa pamusoro penyaya iyoyi zvinhu zvinokosha nekuti Zimbabwe yakangofanana nenyika zhinji kune kusabatwa zvakanaka kwevanhukadzi, violence, kupunyumikidzwa kwavo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinongoita kuti upenyu hwavanhukadzi husaita zvakanaka. Saka inyaya huru chose muZimbabwe nekuti isuwo muZimbabwe tine dambudziko iroro rokuti vanhu vechikadzi havabatwe zvakanaka uyezve havabatwi nenzira yakaenzana nevanhurume. Chimwe chatichada zvekutarisa nhasizve pari kupera kampeni yegender based violence iyi tiri kucherechedza zvezuva rehuman rights day. iri izuva futi rinokosha kuZimbabwe sokuziva kwatinoita nezvatinoona nezvatinonzwa zvinoitwa kuvanhu vanhu zvavanoitirana pachavo nezvinoitwa nehurumende kuvanhu nezvimwe zvakasiyana siyana zvakadaro. Saka izvo vari kuyeuchidzana pamusoro pekodzero dzevanhu. Saka tichada kuti titarise zvakare kuti zuva iri rinoreva chinyi uye pava nemutsauko wakadini kubva zvakatanga kucherechedzwa. Yes, Dube.
Ye kunjalo ke baba wandi siyaizwa kuti sivile abantu bakhona akade bengena lapha ke ehlelweni bezama ukudinga ukuthi kanti kuhamba njani. So ke kulapho sisanda ukusixhuma khona manje sikhuluma ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu njalo nge 16 days of activism. Xa sikhangele ke khonapha ke okwenzakale namhlanje siboneleke iZimbabwe Peace Project labanye babo bengene emgwaqweni lapha bekhuthaza ukuthi abantu bengahlukunyezwa. Omunye akade khonapho ke umka Paul Chizuze owathunjwa ngomnyaka ka-2012. Ukhulume sibili okubuhlungu ukuthi kakwazi lokuthi umkakhe wabulawa kumbe ngabe ngaphi. Kuzobuya ke lo nkosazana Justina Mkoko la ungenele khonapha emgwaqweni ekhuluma ngokuthunjwa kwakhe ukuthi yena wathunjwa, wachaywa, wenziwa konke lokho ngesikhathi ebanjwe ngamapholisa e-NCTA. Yey, sifuna ukuzwa ngani ukuthi lina kuyini elikubona kusenzakala eZimbabwe kambe ilunga loluntu liyananzwa kumbe hatshi. Kuzobuya i-16 days of activism leyo iyasebenza yini kumbe kayisebenzi ukuthi kwenziwe 16 days kuphela ukuthi abantu bekhuthaze ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazana kuyasebenza kumbe hatshi. Sifunuzwa ngani asunitinilusi sikhulume khonapha. So ke lila kuthi ulingele kuhlelo khona manje xa ufuna ukuthi sixoxe lawe usifonele khona manje ku 0012026192077. Ye ungafona khonapho siyakufonela khona ngapha kunjalo fowethu.
Zuva ranhasi zuva rino musoro zvikuru. Tinoda kuonazve nekuti kune mamwe masangano akaita seZimbabwe Peace Project nemamwe vakashanda zvikuru pemazuva iwayo 16 pakubudisa ruzivo pamusoro pezuva irori iri rinopiwa 16 days richicherechedzwa. Saka izuva rinokosha nekuti rinobata vanhu vechikadzi vanovava majority munyika medu. Saka tinoda kuti tinyatsotarisa kuti tione kuti zvichafambiswa sei kubva pari zvino. Kusvika pari zvino iko zvino izvi tiri kuona sokuti hapana zvinhu zvakawanda zvanga zvichiitwa pamusoro pekusabata vanhu vechikadzi zvakanaka. Mirayiro yedu haina kunyatsoitwa zvakanaka zvokuchengetedza vanhu vechikadzi. Zvinhu zvinoitika mudzimba zvinoita sokuti netse zvekare nekuti mune bongozozo rinoitika mudzimba asi vazhinji havazokwanisa kubuda pachena vachitsanangura zvaitwa kwavari. Pane kutya nekuti kana vari baba vanenge vasingabate mudzimai wavo zvakanaka kana kuti vanasikana vavo zvakanaka, vanhu vechidzimai vanotya kuti vataure nekuti kana baba zvavakasungwa ivo vanosara vasina munhu unovachengeta. Naizvozvo tinoda kuti tinyatsotarisa kuti tione kuti chii chingaitwe kupa vanhu vechikadzi simba rokuti kana zvinhu zvakadari zvaitika vanokwanisa kubuda pachena, asi vachibatsirwa zvekare kuti kana pane chinenge chaitika kuna baba maerera nenyaya vechikadzi vanosara vakachengetedzwa nomutemo kuti zvinhu zvisanyatso kuvaipira.
Yes, lokandaba sesikhona lapha-ke ukuthi sikhulume ngokwenzakala ekwele Zimbabwe. Ukuthi lamhla sibonile sibili okuningi kusenzakala ukuthi abantu bebengani bangene emgwaqweni khona ngale whether it's Zimbabwe, Zimbabwe Peace Project. So this is what we're talking about. Zimbabwe is about human rights activities and international human rights day. It was marked today. So ke nxa sikhangela ke ilanga ukumbe usuku lwe international human rights, siyabona ukuthi ke okukhona ukuthi abantu emhlabeni wonke jikelele bakhona abathunjwayo, bakhona njalo abanye abangani kabenzi kahle nxa besenza khona imisebenzi yokuthumba abanye. So ke according to the United Nations, from 25 November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, to 10 December, Human Rights Day, the 16 days of activism against gender-based violence campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world. The international campaign originated from the first Women's Global Leadership Institute, coordinated by the Center for Women's Global Leadership in 1991. We see that there are some people who are saying they want us to call them, so we'll try to call them. And we are still trying to get our guests to get on board, and we hope that they are going to come on board. So I can see that there are just a few people actually joining us here on Facebook, and they are discussing this issue of human rights. The first guy is Joseph, and Joseph says, in Zimbabwe, it seems as if human rights are a big issue. We want to know what is going on, because we are not happy about what is going on in that country. Jayden Prince says, fair, from Pretoria, I'm there, guys. I'm in Sunnyside, and I'm enjoying myself here in Sunnyside. Kenny Chapata says, I'm live in Witbank in Mpumalanga. Yes, I hope you are good there. And then we've got Muzwendiwa Muvandi. What is he saying here? He wrote in Shona. You can read that, Mr. Wande.
Mm-hmm.
What is saying there?
Muzwendiwa Muvandi arikuti saka kana tave 50-50 nevanhu kadzi kana vanhu kadzi ngavarore vanhu kadzi ngavarorewo varume kutobhadhara pfuma kwete kungo kutiomeserawo tichibhadhara pfuma tega. You know, he's saying that if we are equals now with women, the women should pay dowry and lobola just like the men, so that we can actually show the equality there. And there's also this message from Chengetai Eduardo.
What is Chengetai saying? Yes.
He's greeting me by name.
No problem. What is saying about you?
He just wants to know how I'm doing.
Mm-hmm.
I'm doing very well, Mr. Chanaiwa. And he's greeting, announcers at Studio 7, and he's thanking us for the job well done, which is something that we are really appreciating. We will try to keep on doing good for you,
mm-hmm.
and thank you also for taking the time to spend time with us. Clopas Mtambadini, and human rights are not changed towards Evanu. Yes, and PF only, not POVO. This one is very skeptical about human rights, that apparently he is of the opinion that only ZANU-PF people are protected well enough, but not everybody else, which is something that is open to debate. Courtney Mpemi Kobi. He's complaining that women are being given too many rights. And this is Mr. Koti, kuti muno daro sei, dena mama tuuza kuti kana mshitu women vanopiwa kodzero dzakawandisa, munoreva chinyi? Ndematipa muenzaniso kuti chakati tione kuti kokuva nurume kwakamirawo sei pane kodzero idzodzo dzamunenge muchiti dzakawandisa dzichipuwa vanhukadzi.
And then we've got Temikosi, who writes from Johannesburg, says, Gibson, one day we're watching you, thank you for the program, but I don't believe in this equality between men and women. So whatever this guy is saying, I don't know what you think Zimbabwe is out there. Because he's saying there shouldn't be this kind of equality. He doesn't like it. Any other message?
You should have explained. Kana mchitumira my message, mochitumira my message, aninga shitaura pamumire nenya yati ninge chikurukura. Kuti mugogo wanani vamwe veze. Kakungoti azvina kunaka mumira ipapo. Azvinyazo kutibatsira kuti tikurukure tione kuti musoro wenyaya wakamira papi. Crispin Nyanganda anoti varume vari kushungurudzwa mudzimba nevakadzi he saying that men are just as well as much oppressed and abused in the homes just like the women. So he is shooting that down, and he wants that to be addressed as well, the abuse that men are taking in the homes.
And then we've got Ntax Knox. Ntax Knox, this is a very interesting name and surname. Upala City. Sangena sangena tube sasiba nengo lapha ke enkundleni. Sisuthi sikhulume ngakhona ukuthi kube le 50-50 laba sifazana. Njalo lokuthi sibone ukuthi kwenziwa njani ngodaba lolu lwe gender based violence. Kodwa mina ngokwami ngihlonipha kunenge. So kuzobuya ke lo munye opalileyo lapha sibone tumbane uSmith. Smith says, in any way, we actually know that there are some men who do not believe in what women do, but the thing is, we are all equal. Yes, so we understand that. So, and hopefully, I think you will talk about the rights, the women's rights, and encourage people not to actually, intimidate or beat up or rape, women and all those kind of things. So, I guess we've got a caller on the line. Let's hear what is Slovan. Caller, Gunja.
Yebo makasimba.
Dakasimba makati ishe.
Awa tiripo mutana mkomba kuti nimpendi Cape Town.
Taura na wandi bana.
Ya ma ya tajenda chaizvo ne message nyama yamatumira maita mukafona kuti mutitsanangurire pamumire nenyaya iyi maonera muri kuita. Munofunge nenyaya iyi. Chitisana kurirating.
Mwambi wa lita wa nukadza wanya kutuwa makodzero daka wandisha mani nini ngiri pasireshi. Dukunda wa rune. Bozi kakara za ungura wakadzi cheche wakabashi. Nishu ukada uti murumo karo wa mba ni mkadzi. Ukada kumapurisha cheche unzeti wenda roo wa ni mbune ngiri. Ni mbuna hazi mai kumbawo. Mapurisha unzari kutuwa kene ni mkwa dukera kumbawo kukwarari murumi. Asiro murumo karo wa mkadzi. Ume ngiri gina.
Mati mimi kana murume akarohwa nemukadzi akanomangara kumapurisa mapurisa anomutuka vachiti uri gwara dzokera kumba.
Musi aunotoseka kune mapurisa anorohwa nemukadzi uri murume akaita sei asi ungomuti tsvari seke mukadzi watoenda kujeri. Waritorwa zvino zvese zvaone vakatenga hamba vakatopiwa peace order vakatosvika pamusha wavo chero chero zviri kuitika mugiri mukurarama kwati kuri kuitika kwatiri kuita saka iman vavanhu vachii mungorerekera kunyaya yevakadzi vakadzi 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 iye havakadzi vanyanyirwa kufezerwa pazirei
imi hamuoni sekuti vanhu vechikadzi vagara vachiita sokusapiwa kodzero dzavo dzakakwana here kwamakore ese aya hamusi kuona sakadaro.
Ayo kodzero dzavagara vainazvo but dzavuya kupfurikidza mani munhukadzi kana achinge akaroorwa akaenda kumba kwevanhu anofanira kuziva kuti ndiri pasi pemurume kwete zvekuti anzi iyeye toreda 50-50 hazvishandi izvozvo otherwise dzimba shinji dzinotoparara nezvenyaya izvi nenyaya yekuti anzi imari maiko rit hakuna zvakadaro aiwachiitechichiive chiona chapo chaivo
chandiri kuda kunzwisisa ndechokuti imi muri kuti kupiwa kwekodzero dzakawanda kwevanhukadzi kunokonzera nyonganyonga mumba
kunokonzera nyonganyonga mumba because
vanhukadzi
mukapfungwa kavanongori nako so ngekuti akara angoona zvinhu zvatongoangoone kodzero dzakawanda dzakunda dzemurume akutozviita kunge baba kaota sei mabhuru mairi hashiyani danga rimwe chete munoziva here mukoma.
Zvino kana modero handiti ndo nyaya zvatiri kutiraya kutiza here yokuti zvanzi umwe ari pamusoro poumwe handiti nyaya yacho ndiyokuti vanhu vagare vakaenzana kusanzi uyu munhu kadzi saka nyakwe nenyaya yevana vechikoro handiti ko zvinotopata kutotanga kuti vana vechikoro vana vechisikana vanogona kuenda kuchikoro sevana vechikomana handiti ndokudzvanirwa kwatokutaura ikoko here saka kana muchiendesa mwana wenyu kuchikoro mwanasikana wenyu kuchikoro sezvamunoita mwana akomana wenyu chii chakaipa ipapo
ipapo pakanaka hapana kuipa ndakarira kuti ire Zimbabwe kuda kugira kuti vana vanodzidza vafunde ngaivanze kuti munhu wese zviri zvakanaka chaizvo bati munhu kachero wakadzidza wakaita seika ukaradza waroorwa nemurume kuti imba isimbe imire chero chero ukaradza kurespekta murume wavo imba haimire nekuti hanziye kuema ikoorait hazishandi izvozvo
ko aiwa munoona sekuti inyaya yekushayiwa respect here chamunotya imimi chii kuti muite 50-50 nomudzimai wenyu chii chamunotya ipapapo haisiri nyaya yekuti zvanzi hapana respect respect inenge iripo asi munoita zvinhu makaenzana chamunotya panyaya iyoyo chii
hokutoita zvinhu takaenzana but mukadzi anofanira ndiani kuti ndiyanofanira kushuka mumba ndiyanofanira kugorobha mumba kotindo vantu kwandaakuwacha manapukeni panza vandasi ndiki fifde noti zvinoiterezo
saka munotya kubatsira mudzimai wenyu kana kuvacha manapukeni emwana wenyu nokuti munotya kusekwa hamusi kuda kubatsira mudzimai wenyu
ikodzero yake mudzimai kana achisakwanisa nzoka musikana webasa womuchibatsira mubatsira mai kunoti murume wanika achishuka ndira kuta zvii makarekare edu atakuati kuti mukadzi ndiani kodzero dzekuongorora zvinhu zvemumba nekuita sei kubika kuita sei zvizvi varume takagara kumatare tongounzirwa chikafu nechi nemukadzi nemukadzi abika ita sei ivo sezvi maroda kuigura chivanhu chechi chedu chivanhu vatema chechishona chechecho uchida kuchiita chechirungu uchida hanziye 50-50 mukadzi anofanira kusu murume anofanira kusukomba nekuita sei hazvishandi harisa
kunyeperaiaenai komakoti ko zvatinongoona nyange kuma restaurant kwatinoita kuchibikwa nevanhu vechirume imi munoda kuti murume angobika sebasa rake raanoita kuma restaurant asi kana asvika kumba asabika
hongu kwakutsvaga mhasha kwakubasa kao kunoti mumba mekuti mwakaroora nekuti asei kuti wangochimiramira mapoto unaumiramiro wako zvekuda kubatsirawo mukadzi kunoita hanzi mirini hanziyeita kutoita majana nemukadzi aa
chatiri kukutarisa mbaka ndechokuti hapana basa rinonzi basa romunhukadzi basa romunhurume munobvumirana nazvo here
handibvumirani nazvo kana sakuti hapana basa remunhukadzi nebasa remunhurume totakuza tofanatochera mufudze tese kaivhudzeyo nemukadzi kudanga kana kuti akunorima nekuti asei tese
asi iko zvino nyaya yati kutaura ndiye kodzero kuti kodzero dzive dzakafanana zvamunenge muchiita henyu muri mumba menyu zvokuti imimi hamusi kuda kuti mukadzi wenyu achere mufudze kana kuti ateme huni kana kuti aite zvakadini izvo imimi ndimenenge muchizivana muchionana kuti simba roumwe rakamira sei asi kodzero nyange dzikasashandiswa asi dzofanira kuvapo kuti mumwe noumwe ane kodzero dzake dzakakwana dzakaenzana nedzoumwe hamufungi kudaro
handofunga akudaro but kwete kuti anoita masimuka teza nomba haazvishandi
kamuchiti kuenzana
ndokamboonamaraa kunyika dzakaita sanasouth africa kwatinogara kunoku vakadzi vekunoko vane kodzero dzakawandisa tiri kuita zvevakadzi vekunoko masiri zvemadha zvese rine kodzero kuti hanzie tine kodzero dzeu hanzi tine lunhelo chichi nechixosa chao chavana vachitaura ichi hanzi sine malunhelo ichochichi akangonetsa akakugarisa nemurume we3 months akutonetsa akutodzinga mba murume ndaakutotora zvinhu zvese ati azvindezvangu chichi ndokunopedzera kwaenda chi nyaya yekuda kupa vakadzi makodzero dzakawanda izvozvo
saka imi munoona sekuti kodzero vanhu vechikadzi vakapiwa kodzero dzakaenzana nedzavarume misha inoparara
hongu inoparara misha mizhinji inoparara kuna vakadzi vasingazivi kodzero chii iye akangozva kuzi kwati tatove kodzero dzedu chete azvotonesa
hakusi kudzvanyirira here kwamuri kutaura kumukomakoti
hakusi kudzvanyirira mukadzi adzvanyiriri humba ii ndakaroora ndito mukadzi andomudzvanyiriri zvese ndomubata sezvake but pane pekutozona kuti apa akupfurukidzira wapo nokuti mai mwana maita sei
tichanzwa kuti vamwe vanofungei nepfungwa dzenyu
And what does the wife say?
Mudzimai wenyu ari kuzvinzwa ari mushitoresi.
Ari kuzvinzwa kugara kuri kubhenda.
Ngavatitaurire zvavanofunga. Hakona kuvabvundidzira re. Vatitaurire zvavanofunga. Musati vari bhizi, imi ndakupai mukana unotopfuura. Ndakupai mukana unopfuura 10 minutes muchitaura pane pfungwa dzenyu. Asi tichitiwo tinzwe kuti amai koti vanoti chii nezvamataura moti zvanzi vari bhizi. I have been handed over to women and that is causing destabilization in the marriages, mm-hmm. especially in South Africa where he says he's calling from. Mm-hmm. So it's just his view. Maybe he had a bad experience. He witnessed something and blamed it on too many women's rights being showered on
wait until we get women here. I think
we would like to hear
what they're going to say.
Yeah.
So now I'm told we've got a caller on the line and Kuloba Vunjov. Vunjov, Kunja.
Yeah, Baba Tuvi.
Yeah, let me just be in the best name. Okala, 16 days of activism against gender based violence. Ubona njani lokho?
Yeah, no, kuvele kumele kuhlale kukhona.
Mhm.
Yabona umbele ngakuqala ukuthi sokuvuka ku 16 days abantu baqalisele ukubokuwa ngazi ku 16 days yabona.
Mhm.
Eh, njalo kumele ukuthi ngiyaza ukuthi ayi 50-50 abantu abangamadoda bamele bancede ukuthi ngabe ukuthi bathole ukuthi baphambaniseni ukuthi eziswa ngapi omunye umuntu kuzinhliziyo yami sale kuze ngingangithole umuntu ezisuka mlobola dithi ngithenge ngenkomo ngithi ngithole sefake indoda phezu kombheda wami uyezwa ngisuka ngithenga ngibe into leyo enhliziyweni omuntu wakhuluma noswanta wena lolokhuze lo madube into leyo yenza ukuthi umuntu engacabani kudla nto uyakwazi khonokho so ngiyekele ukumthaya ngimise ngaphi lapho engizabona ejeziswa khona ugwetha iminyaka emingaki umama engisuka ngithenga ngenkomo vivo ngamfaka kimi wathatha umuntu oyindoda omunye wafaka izidingo zakhe phezu kombheda wami
kunzima lapha wena-ke ungatheza egangeni-ke kumele kwezwee
right mina ngiyakwanisa ukuxolisa emfazini yikubona umuntu okumaze kwanisa ukunika inkomo zothathwa ngomalume ngoku indoda sithatha umfazi wesili
Hey,
yaxolisa umfazi kuthiwe khona right wena mfazi kanti sengikubhadala ngoba sengikuwona ilungelo lakho umfazi anikwa inkomo anjibo bazoyithatha ihambe
kodwa nxa umama ngapho kehlo
njengumama sefuna ilungelo awusoze ukuthi hayi anitshole ilungelo lakhe sezizeni indoda singene endlini ngimenzeni khonapho into emeletele indoda kuthi uyabona indoda ayisomuntu ohlanyayo indoda ngumuntu osmart nasebhayibhelini that's why uSamson wajelwa ngudelile inwele ngoba wayesemanzi sengasakwazi ukuthi athini
ye madoda so
uyayibona
bambaoilo
lalo umfazi wayake emthanda ayikho umuntu esiyalobola khipha imali ayimthatha nje bamfake endlini siyabemthanda kakhulu
hold on konapho ndlovini hold on bambe zilo ungayindawo so Mr. Wande what Mr. Ndlovu is saying here is you know people get married and when you get married you actually
ngikucaciseli uwande ngesishona
akumcaciseli ngesishona sibi
ba Wande makadini zenu
ndilipa baba makadini ko
nyaya mamuthimbo wokugidzana navamwe blazi panyaya ma-equal rights
yes
tinoda kuzivisiwa vanhurume mutongo worudzii unopiwa munhukadzi kana ndamuwana atora murume ndichibva kunomutenga kwavo mukadzi ndamuisa mumba mangu
atora
imwe vahwande ndokuwanai pamubhedha mukadzi iyoyo unotongwa mwedzi mingani kana tikamuendesa kumapurisa
aiwa ndiri kutika musati kana mamutenga handiti kana tichiroora hakusiri kutenga kutenda vabereki vomudzimai kakuti makaita yayu makandiita
kunya watu tenda wa wande nukutoti njamu tupo wato askuna asisizo nukutoti njamu tupo wato njamu isho uku wako mtupo wato zima asisizo hiri kuna asisizo
aywa asisi ati nyo na kutarisa nisho kuti pane zvizhinji zvanga zvichiitika kuti zviri kuitika kuvanhu vechikadzi pamusoro pechikonzero chingoti vanhu vechikadzi hatitarise vanhu vechikadzi sevanhu vakangoita sesu tinoti aiwa izvo ndezvavanhukadzi tozviisira pasi tichizvisa kuside ndozvari kutaura kuti zvikava zvakanaka
wezvoizvozvo chimwe chinhu chandoda kuti chionekwe pagender
clarity. Yes. Yes.
Zimbabwe neAmerica zvakasiyana kuti kuZimbabwe kurusiku America kuchiedza tikada kukukidzanisa nyika zvakafanana nokuti kozvinoti kwai ku Nigeria hakureketenda asi apa mapoko haramu ari kutora vana vane 16 vachinovaita vakadzi unoona kuti kusiyana kwakaita kuZimbabwe nokuNigeria zvakamira sei vanotenderera sei zuva iroro nesu ivo iko vachigona kungopandiwa nhasi munhu odoenda kunorepewa
zviri kuedza kuitwa nepasipose ndizvokuti zvinhu zvakadaro zvisaitika nokuti vanhu vechirume vanoshandisa simba ravo vachidzvanyirira kana kuti vachitora kodzero dzavanhu vechikadzi zvamuri kupa mufananidzo wamuri kupa weBoko Haram uyu handifungi kuti pane anozvifarira izvozvo sokutaura kwamunoita zvakasiyana kuzvinikona kuti magariro
Boko Haram dambudziko ramabhondi koini dambudziko rezhara tatopindwa neBoko Haram yamafuta izvezvi ini ndiri kuno kubhotswana mukadzi wangu ari kumba malaicha wasvika wasiya mafuta kumukomana wemombe uku ndonowana mukadzi wangu anomukomana wemombe achina mafuta kuZimbabwe kune zhara ndodini kana zvaitika saizvozvo
ndozvizvokwetsakaimi munoona ndinoda kubvunza kuti imwe munoona sokuti kutadza kunoitwa nevanhu kunokonzerwa nekodzero dzavo here nokuti kana munhu we ukapiwa kodzero dzako
kuna kumwe kuzvitisa
iya asi hazvinei nekodzero
azvinei nokuti munhukadzi anoenda achiziva kuti kuofisi kuri kushanda vahwande izvizvi ari kunotsvaka basa opfeka minisketi zvira wependi wovonekwa apa uri kuita kuti anoonekwa chii ari kuonekwa basa here kupfeka kwake ndiyo pepa rekutsvaka basa here kana kuti munhu anogara azviisa paemu yokuti uri kuda kuti vahwande vavone kuti vanzwe mwoyo zvokuti vafare kuti mangwana ndigodzoka vanhukadzi vane kumwe kuzviita kwokuti vanogona kungoita kuti ndigoona kuti murume uchandidini
aiwa izvo ndinozvinzwa uko kutadza kwemunhu kukonewa kunenge kuchiita munhu isvi tikutaura kuti kodzero dzinopiwa vanhu kuti vave vanhu vakaenzana ndozvatiri kurwa nadzo handifungi kuti kodzero dzavanhu imwe munoona sokuti kodzero dzinopiwa vanhu ndo dzinoita kuti vatadze asi kuvatorera kodzero
vanhu kuti kunzi munhu arohwa pane dzimwe kodzero dzaanenge atoputsira umwe munhu ndo saka ndatsvaka kuti iye akaputsa kodzero idzodzo iwe usati wamurova anonopiwa mutongo wakadini kwaunonomuripota ikoko anonopiwa because dzinyika ruva mukadzi ndozvati ndoenda 6 months njeri exactly ndotozvivanga hapana nyaya ko iye mukadzi ndikamuwana aita saizvozvo anodimbwi
kodzero hadzirevi kutadzirana hadzirevi kuti munhu wapiwa mvumo yokutadzira umwe zvakasiyana izvozvo sokuona kwandinoita
ndozvinofanirwa kuzivisiwa vanhu kuti kodzero kuno 50-50 kumunda wenzimbe mukadzi wotora 50-50 wekumunda wenzimbe wouya nayo mumba isu tichishanda kumunda wenzimbe uku iye wototora 50-50 idzodzo dzekubaza rekunzimbe wouya nadzo mumba kunoku
saka
ndozvange zvichaugwa navamwe vabva kutaura vaya vaya zvodini tava mumba.
You can ask him to hold on so that
yeah.
He can bring in
something. All right. Musa va pa phone ipapo tirikudzoka kwamuri. Yeah.
Yeah, lapho icingo nge sasilo mama ke ubagajidzani ukona ngale ke kule South Africa. Sifuna kuzwa la ukuthi uthini ngodaba lolu kulabantu abakhuluma ngesivile city lapho silo baba uNdlovu. uNdlovu yathi ukuthi umfazi nxa umthatha uyabo somthengile lelungelo lokuthi wenze okufunayo. Singazi ukuthi ke ubagajidzani uthini. Baka kunjani?
Niyaphila njani?
Siyaphila mntu wami. Akutsho ke ukuthi wena ubona njani udaba lolu lokuthi olukhulunywa nguNdlovu. uNdlovu lapho uyakhuluma sibile sithi khona kuku 50-50 yamalungelo yabomama no labo baba kungani kuona omama lokho ngoba umfazi uyamlobola so nxa umlobole kufanele ukuthi umthengile yabona
ye iproblem isikhona lapho ekuthenini sesithatha amalobolo seyenze ibhizinesi ikhuma into sesithi ukuthengile njalo ngoba usebona ngani yena ibhizinesi ulizile imali yakhe ulizile izinkomo therefore useza kuphatha sengathi yena uyisikashumana sakho yisisebenzi sakho iyinto nje okumele ukuthi aze ngawe sokumele ukuthi silalele ubaba kuphela nansi indaba baba dike mine ngiyakhe ngibone ukuthi yindaba omama kakhulu sebechika sebethithi bawafuna amalungelo kube yi-50-50 obaba basanakekeli omama abasayinakekeli imizi njengakudala sebekhohlwa ubaba ngakuthatha kathesi ayekushiya ngini or ukuthiya ekhaya asukene sithi uyaphandela abantwana uhambe uhambile balinakekeli okwesibili wena uzeza sokuthiwa sekunomunye ufazi sekulabanye abantwana khona legangela urilokhu khona lapho ekhaya uzayenza njengomuntu ongumama ozeleyo angithi ngaphakame la uyedinga umsebenzi ngiphakame uthi ube nemhlanhla wathola isikolo wazifundisa usisezingeni eliphose noma elidlula elakhe ubaba ngokwemfundo nangokokusebenza nangokokukhalipha engqondweni nguye kade kubaza phela nguye kade kulola ube kulola engakusapoti khomphana uyabe kulola umuntu wesilisa usufijile usufana naye awusavumi ukutshela la usethi uma esekutshela la uphendule ukuthi hhayi baba hhayi ukuthi siyabadelela sicela ukuthi obaba ngabe siyahamba kuhambe kufike esigabeni sokuthi libuyele libe ngamadoda libuyele libe ngobaba esingalithemba esigabeni singalithemba ngabantwa bethu silithembe ngemizethu silithembe nangelizwe lona leli linje limoshakele ngelizwe ngobaba soke kwaba nopresident womama alike limzame sibone alihlelelwa bobaba nithi
ye kodwa nxa sikhangela i-16 days of activism le iyanceda yini jizani kumbe lilanga nje kuphela
angilitholi kuhle khonapho baba
i-16 days of activism against gender based violence siyakwazi ukuthi kuphelela mhla
umkhankasoyinto emakwe kukhalenda kuphela lokhuyana kuphelelalokhuyana yinto emakiweyo nje singapho ngikukhuluma kwenza amakonferensi ini kuhambe kukhulunywa kuthi but akutshintshi lutho asiyo nto okungathiwa kumbe ngoba sesibuya kwi-conference ize sikhuluma ngayo i-16 days of activism then sokuright sokulungi hayi akulungi ngaleyo ndlela lethona is just getting the word out but uyabuya kukhuluma kuphela then bese kusozakalayo asikho phela ukuthi sokuphelile siyaqhubeka lokuya
ye nxa sesikhuluma-ke nge-international human rights day ukuthi kambe ukukhahlanyezwa kwelungelo likazulu vele kume njani wena umbono wakho eZimbabwe kukhamba njani
angizwa njalo khona
ukukhahlanyezwa kwelungelo likazulu nje xa sikhuluma nje ngele Zimbabwe ubona ngani abantu baphathwe kuhle kumbe baphathwe ngenye indlela enganayisiyo
hayi thina njengamaZimbabwe ukuthi siwathola sesithi amalungelo sinawo hayi angiboni kanjalo sisasenabantu abathi uma bengakhuluma imibono yabo bacatshe sisasenabantu abathi uma bengakhuluma imibono yabo bacaye uvalelwe ejele enxa yokuthi ukhulumile njalo yabo ukhuluma iqiniso kodwa kuvalelwe khona ukuthi waye ukukhulumile then bese sisima sesithi sinawo amalungelo amboni kanjalo asinawo amalungelo thina eZimbabwe
so-ke sibuyele kancane-ke ngodaba lololu olokuthengwa ukuthi omama bakhahlanyezwa ngokuthi bangani bathengiwe kumbe into enjalo wothi ngingenisa undlovu okwemzuzwana baba ndlovu njengoba kade ukhuluma lapha ndlovu ukuthi omama uyabathenga into zinjalo besisenza okufisa ukuthi ungambamba umama uyabucala ukuthi umbhadele phela imali eningi so kumele ukuthi inkomo le nto ezinjalo ubhadele khona ngale bazalini bakhe kodwa nxa uyindoda ebanjiweyo ungani akuhambi njalo so-ke akukho ukuxazulule khonokho ndlovu ngamafitshane ukhona ndlovu esitikini kumbe siphumile undlovu mbonazani ifoni yakhe ingabe siwele phansi baba
ndlovuolisi ba
ye ye khuluma bengakuzwa khuluma baba
kulo bengalobolisi bekhangelela ukuthi abantu batho bakhiphisa ilobola lonke kutho kuphele kawani ukuthi umuntu uselotshola nge-50,000 US kawani sebetho bese kusasa umuntu evuka ebambe umuntu elenye indoda lokho noma wena dithi lawa awuvumi khonokho
anjo
anjabona lapha kumama kumama kade ekhuluma ngivumelana laye kuhle kulamadoda abalabuzanga umuntu angasuke emuva ebelibali ukuthi emuvutshiye abantwana asika bona ukutsha phambili sebona kunandi belilizwe ekhohlwa ukuthi ekhalutshiye imuli lobo yibe sikuthi uzanka yinto kungakwani vele ungavele ubona ungubaba usehlule ukuba kwazi ukuthi labantwana kumbe abantwana lapho kumbe yabazalelwa ngenye indoda yibe ubuze ikungagwani engqondweni umuntu kumele kuyele ebantwaneni nxa kusehlule ukuthi ungahambi uyehlala elizweni lapho ungakwanisa ukuhlala khona lo mkakho Nuno uhlale khona lezibazo nxa kungenzi ukuthi uhlale labantu abakho ngoba into eqhakathekileyo ukuthi ubaba lo mama babe one down.
Yes,
ngabe ukuthi kumbe sesifuna ukukutshintsha kungabe ngcono le Bible libhalwe kutsha ngoba uhlangana komfazi lendoda kusuka eBhayibhelini. Ngazo kutshintsha kutshintshe konke le Bible ngoba umthetho ogcina umuntu usiwubala eBhayibhelini. Akula nto ongayenza ngaphandle kweBhayibheli. So nxa kwebe sokutshintsha kade sokumela amadoda abafazi bagcinane ngenye indlela. Ngcono ukubhala iBhayibheli elitsha labantu abethu bazolufunda lilitsha. Ukuze babe kwazi ukugcina abafazi babo.
Siyakuzwa kakhulu Ndlovu. So okay, what Bakatsidani said initially was that the International Women's Rights Day and the 16 days of activism are just useless days. They are all there on calendars and nothing else. So she says that at the end of the day, men can do whatever they want. But then she mentioned something very interesting by saying that men are no longer men. They don't care. Some can even leave their homes and just disappear. So she says that's not good enough. They're supposed to man up, you know, and look after their families and all those kind of things. Mm. And then, according to her, there's a lot of, intimidation of Zimbabweans, harassment of Zimbabweans, whenever they say whatever they want in Zimbabwe. So that is done by the authorities.
Mm-hmm.
I think we are still trying to get hold of some ZANU-PF activists so that they can come in and weigh in on this issue.
Mm.
So you can go ahead, talk to Ndlovu, then we can...
we have to recognize the changing times.
So besides that, yeah. Mr. Wande, we've got Mike on the line. Baba Mike, kunjan.
Tinofara magadiwo.
Tinofara zikurukwazo. Bana Wande, taona nai.
Timazire nepukwa zenyu mkwa ma Mike.
Ya inini ndine pfungwa dzangu ndidzidzi ndida kutsigirana nemutauri abva kutaura ari kuBotswana kunoku kuti vakadzi vatina muZimbabwe muko ma 50-50 maikwa rights anyanyisa kwavari
anyanyisa
nokuti onai babaka chakuitika mazuva ndechekuti zvomukadzi ukangomutaura naye mumba kwataura naye akangobva ipapo ari kutenda kumapurisa mapurisa enda kuti otokupa warning yekuti iwo pamba apa haufaniki kusvika nokuti iye anenge aona kuti imba ya right yazara ende achisinei newewewe akutokukanya kuti wewe asare ari muimba iyai wapuwa pia iyo kuti uchasvika pamba ipapo
saka munoona sekuti izvi zvinokonzerwa nekonzero dzakawanda here
zviri kukonzerwa nekonzero dzakawanda ndida kudai so ini ndakasangana nazvo baba dambudziko iro riri ndinoshanda ndiri kuno kuBotswana kunoku mudzimai wangu ari kuZimbabwe asi ndiri kuti mudzimai wangu auye kuno ari kuramba kuuya kunoku right ndakatora iti ane vazukuru tiri kuchengeta vazukuru ngaagare nevazukuru ngaaite seizi everything but kana ndichinge ndiri koko zvandiri kunzwa nevanhu vari kunditaurira zvinhu zvakawanda siri zvandiri kunzwa hangu asi ndiri kudii ndiri kuzvinyarara but ndaenda kumusha uku ndakasvika ndikabva ndasangana nayo ndikabvunza madzimai chii chiri kuitika sososo takazonesana pamba tanesana pamba madzimai angu vakaenda kumapurisa vaenda kumapurisa vakasvika vakaripota nyaya yacho inini ndadedzwa mapurisa ndaenda mapurisa mapurisa akandikizo mudhara ukaita zvekutamba unonyura iwewe kuita kuharasa mukadzi pamwe
asi zvamunotsanangura izvi mungati zvine chekuita here nekodzero dziri kutaurwa kuti dzinofanira kupiwa vanhu vechikadzi
izvo zvichitaura nekuti izvo kana zvaakudai kodzero nenge dzaakunzi 50-50 mudzimba murume akufanira kuenzana nemukadzi ka zvatoshata nokuti chichaitika ndechekuti hapachisina achanzwa mumwe mashoko nokuti mumba munofanika kuva nejongwe nehadza nditi saka apo panenge pachisina panenge pane varume chete panenge pasina mukadzi apo mukadzi anenge akuita murume anenge akuitawo zvaanoda saka kuzotaudzana ipapapa ndo panozobva kuti mukadzi kuti iwe handisina basa nekutseki iwe zvaunoda kuita ita ndichaitawo zvandinoda kuita because anenge ani from government
Right, let's get to Baka Zidane. What is he saying? Just explain so that Baka...
No, he is giving an example of his own situation that things are not going well. He hears a lot of stories because the wife is in Zimbabwe and he is in Botswana. I wanted to get him to connect that what is happening in his marriage is caused by giving women equal rights or proper human rights like the men.
And he said yes, because you were talking about Chongwe and Hen.
Yes,
that you have to have a Chongwe.
He wants a status quo where
we could and it's good.
I think there is a misconception. I think there is a misunderstanding.
Yeah, let's hear what they're saying.
Yes.
Let's go to Baka.
Right.
Now, Baka, tell us. Now, sukhangele konoko okwenzakala ezindlini. Yiko wenza ukuthi amadoda engahloniphi yini ilungelo labesifazane.
Obaba, ngiyathi siyakhangela vele kusukela esiqaliseni uma umuntu esithi uyalobona. Lakudala lakudala ubungafiki le mali yonke ikwanile nenkomo lezana wena zidinge zibe imali thola ula nkomo lemali. Ubufika uyikhuphe imali efunekayo nenkomo le makuthi inkomo ezingu-5 kubona ukuthi kukhala ukuthi sithi ezintathu cela zibe ziyimali lezane ezimbili kazikhonye zivuli ikuhlonipha khonakhuya sakhese baba uyabutshintsha yonke into yakhona ibe yimali ikuthole zakwakumali ingakho sebezibona ngalini ibhizinesi iyathenga umfazi kibe yimali kuphela kanti-ke uma singalandela isiko njengabantu abamnyama ukuthi la kudala la kudala ke zithi uma kuthaka zibuye zihamba ziyabuya zihamba kumbe yazithenga khona komakhelwane eduze nalapho ethethe khona isikulungile ezilongezi zizabuya zihamba njalo kwakuthi loba ulikhuphile ilobolo loba lingaphelanga sasibona thina kathe sisinga esikhulini silaba abantu abahamba besiyalobola begqedisela oyise babo onina wabo ayisikho ukuthi siza kuthi uyise wayeyehlulekile hhayi lokhuyana yikubonisa ukuthi lumuntu elasiphawulezela kulwana mdeni simbambe kuhle usiphethe kuhle ubudlelwane bethu busaya phambili lokhu esibonga singaqedi.
So ke konoko ke utsho ukuthi konoko yikho insika yenhlonipho yikho kutshoyo.
Yes, ngicabanga ukuthi kakubuyele khonaphaya ukuthi siboniseni iveli ukuthi umuntu lowo siyaveliwa hhayi ukuthi nje is always about imali. Imali iyaphela bantu, imali isibhizinisi. Uyabapho umdeni wangibo 50,000 rand nikuqhiyeka baselayo imali leya wena ulokhe njani unayo unkosikazi uyakuzalela abantwana. Ihlonipho yiyo engikhoyo emishadweni. Angeke ngithi ngikhulume kabanzi ngemishado ngoba yomuntu kulawa kazashade angikwazi kodwa sengikubona ma ngikhangela izimo ezikhona phakathi kwami engiphakathi kuzo ngibona ukuthi abantu kabasahloniphayo njalo. Obaba, ngigxeka lina kakhulu ngoba lisuke lihambe lingabe lisasapota omama lingabe lisasapota abantwana. From umuntu ekhulele wona ihlufu lakhe lihambe uyazi ukuthi ma usiyabuya usiyabuya ulandela ngomunye ufazi ona abantwana selimyeyisa umuntulwana kade laye liqalisa khonaphana ma laye simlelile esegcijile eseqalisa ukuphakamisa iba ne-voice kulapho ezakuthini wena kakuhloniphi umama loyo. Yebo kulesikhathi lapho ekuhambe ngifike ngithi ayi amalungelo lawo sengathi abantu bawadinga kakhulu manabo mama kusesikhathi esuke lathi yebo siphakame ngamandla kungabe kusahamba right ama-50-50 labo kukhona lapho engisuka ngisole khona ikakhulu lapho umama ezoze kuthiwa uchaye uze waphakamisa isandla wachaye umuntu wesilisa hhayi lapho kuhamba kungabi right nakho hhayi ukuthi umuntu wesilisa kufanele ukuthi amchaye umuntu womama zonke izinkinga zihlalelwa phansi kasiwaye kule dombo yiyo futhi enye iproblem sesilobelana kuma-inthanethi esilobolelana emafulegini akusela madombo. Idombo belisiwa ngumuntu obekhulile ohlonithwayo njalo ohloniphekayo obethi ma ungayamtshela inkinga yakho angavela libize kuthiwe selihlala phansi la uzihambe ungumuntu ekhothamise ubuso unokuzisola ngaphakathi liyeyilungisa inkinga liyana hhayi kuhambe kube ngcono kube
nganeloke
kubeshelana ngama-WhatsApp kuvula i-WhatsApp chat group lobelo for bakajidane uzabona malume left and he was epic.
Yeah, so Baba Kodapo, so what she's saying is that you know, there is this core family value in which you have to marry into a certain family, you know, and out of that usually there are certain cultural norms that you conduct, you know. Mm. And that actually adds a value to a woman. So a woman is not valued in terms of money. She's valued in terms of what she is.
Mm.
And if you lose that, then you get to have these situations where human rights are actually violated. And she says, you know, some men have got serious problems with actually respecting women because of that. So at the end of the day, she says, you know, when human rights start and end through respect, you know, if there's no respect within your own family, it starts with your family and going upwards.
Mm.
So if it's not there within that family structure, then there's a problem. So you can end up having this problem continuing for years and years. So she says, women, of course, some do wrong things. They beat up some men. Were you beaten at one stage?
Not yet.
Okay. Once you looked at me, I thought maybe you know, were scared.
She's making a very valid point. The issue she brought in concerning respect is very important, because it's the absence of respect that is causing all these things, and even a fight for the restoration of basic rights to women. We are getting a bit of a message here from Crispin Manganda. We say Mukadzi wakapiwa kodzero dzakawanda kuZimbabwe akuchina marriage iriko. Now he's saying that it's better to stay as boyfriend and girlfriend, because the rights that were ushered on the women are causing problems. So you know, he prefers to stay as boyfriend and girlfriend. I don't know how far true that is, or if that would make a difference, because the issue here we cannot avoid is that the women have to have their rights respected, and there is no two ways about that. We just have to find a way of making things work. And Solomon Miliwa, anoti varume vanotoda kudzidziswa zvine wisdom kuti vazive kuti kodzero dzacho izi dziri kutaura dzinombofamba sei. But a woman who is being abused, I don't know why they don't get out of that kind of situation. I agree with Solomon here that there is a lot of education that is required in terms of women's rights, what it means, and how it can be made an advantage in the family. I think education is a very important part of this.
Now we've got Samuel Ncube who says siyabonga kakhulu ngohlelo lolu. That's siyabonga kakhulu Samuel Ncube ukuthi usibukele. Uzobuya ke uCharity Ndebele uthi ya kuzima wafethu. Into lezi siyabona ukuthi zinzima kwale Zimbabwe. Kuzobuya labanye ke ababhalayo abanengi. Sibuyele kubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, lokhu khona ecingweni. Yey, Baba Ndlovu, nxa sesikhuluma ke ngakhona ukuthi ukukhahlanyezwa kwabesifazana, siyakwazi ukuthi kugxila entweni eziningi. Lapho bakha bekhuluma ngokuthi into zamalobolo ukuvalwa umfazi endlini lapha into eqathekileyo ukuthi phela kumele umbone ukuthi angizange ngimthenge lo muntu ngamthatha ukwenza ukuthi kube lemuli hayi khona ukuthi ngithi iproperty yami le. Uyavumelana lakho konoko?
Yey, konoko kuyavuma. Nxa kuyabe kuyikuthi nabazali bavuma ukuthi sakhiseni bangamuke, hayi khona ukuthi sebenothela kini. Enye into kade ngicela gidzi ukuthi amalungelo la akakhulumeki yini njengemthetho elithumi ukuthi ilungelo likamama 1 leli umama nxa esendlini, ilungelo likamama 2 leli nxa esendlini. Bike lingichazisele khonapho lami kumbe yibhayibhile
njani. Ngitsho sibili, hayi ilungelo liyanga ukuthi wena emolini yakho nxa ukhonapho liwuphatha njani eliphila ngakho. So ke kuzobuya ke khonokho okwabo human rights, ukuthi i-basic human right iyakhuluma ukuthi kumele uhloniphe yena lo ohlala laye. Okwesibili, umama kumele ukuthi aziphathe ngendlela yona ofisa ngayo endlini. Okwesithathu, akumelanga litshaya nendlini. Kuzobuya ke khonokho-ke osokubhalwe ke phambilini nxa sikhangela ke o-United Nations lezinye inhlanganiso ziyabhala sibili ukuthi okumele kwenziwe emuntwini kuyini. Okuqala ukuthi ungabulali umuntu. Vele ungaqala ukubulala umuntu.
Lapho ngizwa ungabulali umuntu khona abantu yazi ukuthi ukhuluma ukuthi ngokuthi ungabulali umuntu akuthiwa enzeni. Anje zalapha engikhona.
Kumele kugezelwe ukuthi nxa yenzeni. You can talk to Mr. Ndlovu in Shona, but before you do that, we've got a message from Charity Ndebele who says, Inhlupho kaNdlovu ukuthi ubaba uhlala engekho, umama uyalamba. So, yeah, continue this.
Ndlovu, muripo ere? Mr. Ndlovu?
Baba?
Manza zvataurwa navamwe vanga vachitaura apa. Chitipewa mashoko enyu okupedzisira muchidimbo.
Ya, chinoita kuti violence ivepoka. Nyaya yekungwarirana kufungidzira kuti ndirikuita secret. Secret palavu haishande nekuti zvinozozikanwa iwewe une uchitozviziva kuti uri kuita secret. Itozova kuti kuti watobata. Nyaya kufungidzira kuti watangwara ndiyo inotoitika violence. Zvinongotanga nekuda kukudza nhema vanokudira nai pachena kana usingachadi munhu usapindi usatanga wabvuma umwe munhu usati waramba munhu wausingachadi inotanga watoramba because nyaya iripo apa ndeyo rudo nyaya yekutsotsana chitsotsi kufungidzira kuti wakavanda kandidhe wavakatoti mumunda wenzungu uri kudoonekwa nyaya iyoyo ndo yakatoipa iyo ndo panongotangira vailonti chete kungorovana chete mukadzi nomurume kana kungotukana nyaya idzodzo dzinongoibva nokusavimbana vanhu ngavakabudirane pachena nyaya yechokwadi iyo ishande kuvanhu vaviri kungovimba kuti mumwe wangu ukangovimba nomumwe wako chete hachadombotamburima wakutodanana kusvika mafa
saka nyaya yekodzero nyaya yekodzero haina kuipa hayozve sokutaura kwamuri
kutaura aiwa kodzero kodzero dzakanaka asi kodzero hadziverengwi ini handitozi ndambobvunza kuna dhuvenisi ndevere kuti ko kodzero dzogona kuverengeka here semureya inogumu kuti mai vandogara navo ini ndivapa kodzero yekutanga ndeiri kodzero yechipiri kuti ndinyatsoziva because kodzero dzimwe dziri kudiwa kavamwe vanhu varume havadzizivi kuti kodzero dzaunewapa munhukadzi
ndedziiwamuisa
mumba uchimushandira uchimupa
peiise
uchimupa
sorry, it's successful for you. Thanks so much. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Makati Tsane, who's a socialite, and Mr. Ndlovu. We wish to thank also listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Standing office keeps to be in Washington, D.C.
And I'm Tandono Kawande. Until we meet again next time, please take care. Join us again for another subject of discussion. Thank you. Good night.